Carolina Sports.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kugumbi 15 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo vanyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 2375 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa mishina yePCR. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pachiuru nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 1548. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 37369. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine zana negumi nevatanhatu kana kuti 13116 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare kuchitiwo vamwe mazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 657 vachibayiwa nhomba yavo yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva paparurwa chirongwa ichi hwasvika pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 231632. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano vari munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 zvinogona kunge zviine chekuita nezororo reEaster richangobva kuitwa uyewo kunyevenutswa kwemutemo welockdown. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti izvo takuona manhamba achiwedzera ekurwara kwevanhu nechirwere ichi nekufa kwavo zvinhu zvinotyisa, ende zvinhu zvatinoona nguva yese yatinorelaxa lockdown nenguva yese yatinoita maholiday anofamba vanhu achibva kunze kwenyika seEaster yatakapedzisira kuita izvinoi. Zvese izvozvo zvinowedzera kurwara nekufa kwevanhu, ende chimwe chinowedzera ndechekuti izvo vanhu vanguva nerelaxed attitude. Dzimanguva vanhu vanoti kana zvinhu zvamboti nyevenukei vaakurelaxa. Nyaya yekungosangana-sangana mariro ndiri kuona vanhu vakutiunganeiunganei zvakanyanya, taakurelaxa. Social distancing hakuchisina. Kupfekwa kwamamaski kwangopfekwa kana pane mapurisa chete. Kuenda marokesheni vana vatombopfeki mamaski, havatombozvizivi izvozvo. Inyaya imwe inogona kuitisa kuti izvo chirwere chiwedzereke. Asi vanhu vakataka kufa muchiona vanhu vachivhunduka vakutaka kupfeka mamaski, vakutaka kumhanya-mhanya vachigeza maoko. Hazvifaniri kudero. Chimwe ndechekuti mamesaging edu ehurumende hatisi kunatsa kuyamba takasimbisisa chaizvo chaizvo kuudza vanhu nokusindidzira vanhu kuti ngatitevedzerei maCOVID-19 safe regulations. Ndopamwe patiri kuposa ipapo.
Tirikuona kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga uri kuramba uchingopfuura hawo zviuru gumi kana yatingati 10,000 zvichienda kuma 13,000. Tichitarisawo nguva yatorwa nevhakisini yave munyika, hatitarisiri here kuti dai vanhu kuma 20,000 vava kubayiwa pazuva?
Ichokwadi, dei zvinhu zvese zvakaenzana, vanhu vachigutsikana nezviri kuitwa nehurumende. Pane yatino transparency, vanhu vachigutsikana netransparency iripo, vachiona kuti pane zvakajeka. Tichiwanawo maresults nefeedback kubva kuhurumende kuti vakambobayiwa vacho vaakunzwa sei, hapana here vari kufa. Zvino tinongoona mareports mumanewspaper kuti kuno umwe ticha kwakati azofa apedza kubayiwa. Hatina humbohwa zvokuti zvakaitika here. Inyaya dzatinofanira kunzwa kubva kudepartment redu rezveutano vachitoziva kuti manyepo here kana kuti ichokwadi. Saka vanhu vari kutya kubayiwa.
Munoona here nyika ichibudirira kusvika tageti yakatarwa nehurumende ye10 million iye?
Kuti tisvike tageti yedu yakarwa nehurumende yekuvhakisinata vanhu 10 million by end of year, tinofanira kuvhakisinata vanhu vanosvika between 60,000 and 70,000 pazuva. Rangarirai kuti izvo munhu umwe chete anobayiwa kaviri ndokuti tii tapedza kumubaya. Saka kuti tibaye vanhu vese kaviri kaviri, gore risati rapera tinofanira kubaya kuma 67,000 pazuva. Tichiri kure netageti zvokuti zvinotonyadzisa. Chimwe chandiri kuona ndechekuti izvo semuno mukweku mandogara, mazuva apfuura pane mamwe mastation anobaya nhomba anga achiti hatina nhomba yacho yakapera, hatina nhomba yacho yakapera. Saka handisi kuti hurumende yakanatsa kugadzirira here nekuita rollout inokwanisa kuita vanhu 10 million gore risati rapera.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano vari munyora anoona nezveutano mubato reMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe nestudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwewo nemutauriri webazi rezveutano panguva yataenda pamhepo. Zvichakadaro, Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 100,000,000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vamwe vanodarika mamiriyoni 200,000,000 zviuru vafa pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni 31 vabatwa necovid-19 uye vanodarika zviuru 567,000 vafa nacho. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimosva muHarare nhasi, apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare, apo mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vanga vari mudare nenyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati megore rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC Alliance avo vanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvichikurudzira kuti matare asunungure vaSkala nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe, nhengo dzekomiti yepamusoro yeboka revezvidiki mubato iri dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri navamakomborero haruzivishe vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa pamatare pamwe nepakati pedhorobha panguva iyo vaSkala vanga vari mudare. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achimhanyisana nenhengo dzeMDC Alliance izvo dzanga dzichiratidzira padare raMajor Street pakutanga kutongwa kwenyaya yavaSkala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 gore rapera mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro raitungamirwa navaJacob Ngarivhume. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe kuti pane vasungwa here mukuratidzira kwaitika pamatare apa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, asi vanyati vanogara vakataura kuti vose vanoratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa uye vanofanira kuratidzira murunyararo vachitevedzera mutemo. Mudare muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vaSkala vagarudzoziya Dhuma vakumbira kuti nyaya iyi ipfudzirwe mberi Vachitipane humbo wavakasvitsa unoroverera vasikala wavakaendesa kuna namazvikokota vachida kuti vagosvitsa humbo uhu kudare hune udzamu vakakumbira dare kuti rizonzwa nyaya iyi musi wa29 mwedzi uno. Rimwe remagweta avasikala vaJeremaya Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare vachiti vasvitsawo kudare kuti kupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi kunoratidza pachena kuti hurumende yaitsvaga uta nemugate payakasunga vasikala. VaBhamu vati vapokana nechikumbiro chemagweta ehurumende ichi.
Tapokana nechikumbiro ichi nekuda kwekuti nguva yafamba pasina zviri kuitika munyaya iyi. Nyaya iyi yave nemwedzi inosvika misere isati yapera kuferefetwa, isati yatongwa. Zvinotaridza zvokuti muchuchusi haana kugadzirira zvakakwana kuti nyaya inge ichaitwa. Nokudaro tazivisa dare kuti zviri nani kuti vasikala vatongwe havo pane nguva yekuti muchuchusi anenge anyatsogadzirira zvizere anozovapa masamanisi ekuti vadzoke kudare. Mutongi ateerera zvose zvataisa pamberi pake akati achapa mutongo wenyaya yemusi wa21 wemwedzi.
Mune imwewo nyaya, MDC Alliance inotinotambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro wekuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato iri vatendai biti dzakadzingwa zvisiri pamutemo muparamende nebato repeople's democratic party inotungamirirwa namai Lucia Matibenga. Mutongi wedare repamusoro vaemitsanga vakatura mutongo wekuti munhu akanyora tsamba yekudzinga vabiti nevamwe vavo vashanu muparamende vabenjamin rukanda havasiwo munyori mukuru webato repdp ari pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachwayo vati kudzingwa kwenhengo dzavo muparamende hakusi pamutemo vachiti ZANU-PF iri kuedza kuparadza bato ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanu-PF vaSimon Kayamoyo avo vati vachatifonera kunyange hazvo pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Hatina kukwanisawo kutaura namai Mativenga avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo uye havana zvakare kupindura mibvunzo yatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa anoti haasi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kupa vanhu zvitupa kuitira kuti vakwanise kunyorisa kuvhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu eMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA neri Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva, izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa muMasvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMura Muzvare Rumbidzai Magurupira vati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri rigadzire uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwaprovincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maID. Only 25 people are being serviced a day. Saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichitarisa vanhu vasina maID zvakange zvichikonzereswa nekunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manhambers iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kuregista. Tiri kutarisira kuti mumwe musi kuchaitawo mabyelections neukasira. Tine mawadzi fuwanda kuvhoterwa makansela. Tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate maelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reERC vaSolomon Bobos Bunu vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhoteke kutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana takatarisa chinyunyuto chatakaisa kuna provincial registrar veMasvingo kunova ndoo kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakuregista kuvhota, isu kwatiri tiri kutarisa kuti kana vana vachizoda kunoregista kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remutemo yenyika vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakaregistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya ne maofices ekwa registrar zvinoita kuti basa iri rekuregistra vavoti ridzokere kumashure tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega saka zvinobva zvaomera vechidiki zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo
mukuru webazi rezvitupa masvingo amai Stembeni Chitsa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura ERC vachiti tiise mubvunzo yese muzvinyorwa Studio 7 yaita saizvozvo asi amai Chitsa havana kupindira panguva yekutepfenyura mutauriri weMDC Alliance masvingo vadirekicharamba vanoti vakagadzirira kupinda musarudzo asi vanonyunyuta nenyaya yezvitupa zvishoma zviri kupuhwa vechidiki vanoda kuzovhota kekutanga muupenyu hwavo
isu seMDC Alliance vashuma province tinohwa kushushikana kuti sei kuzvitupa tinonoka kupuwa vanhu zvitupa vachitora vanhu 20 voga pazuva asi kwakuva nemabyelection tinoasa kuti izhira yekuti vanhu vedu vanofana kutivhotera especially vapfanha vadoko vafanira mukana kutora zvitupa kuti vandoisa kuvhota isu zvinoti fair kuti toti yatiinde kundotamba mutambo asi dzimwe timu dzisingapuwi nguva yekuti dzigadzire timu dzadzo dzitsvage vatambi dzisati zvitambiso tinoasa zvakakosha kuti dai zvaibvira mabesitifikets maids angopuwa vanhu jekerere zisina kuti kwai toda vanhu 20 voga
vachitaura pamusangano wepolitibro yezanupf nezuro mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati bato ravo rinofanira kugadzira kuita sarudzo dzebyelections zvichitevera zvinodiwa nebumbiro remutemo ravo uye kutevedzera mitemo yeworld health organization zimbabwe electoral commission yakabhana kuitwa kwesarudzo dzebyelections ichiti yaityira kupararira chirwere checovid-19 mumasvingo chete mune sarudzo dzeparamende mbiri kuchivi south uko kwakadzingwa vakilazivhu nebato ravo rezanupf uye kumwenezi east yaiva yajusby oma vakashaya gore rapera mudhorobha remasvingo mune mawadhi mana anofanira kuitwa sarudzo dzekutsiva makanzuro akadzingwa nemdct inotungamirwa navadouglas ngonzora sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mtimba
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mutungamiri weJapan vaYoshihide Suga vachashanyira muzinda wemutungamiri weAmerica mangwana, nyaya yeChina iri kutariswa kunge iri iyo huru ichakurukurwa nezvayo mangwana. Vakuru vakuru muAmerica vanoimba kuti kushanya kwavaSuga chiratidzo chikuru chenyika dzakabatana idzi mukupikisa zviri kuitwa neBeijing. KuTokyo ichi chinenge chiri chinhu chinoipa kuti imire zvakanaka pakatariswa zviri kuitwa neChina pavanhu verudzi rweUyghur Muslims. Malawi ichaparadza nhomba dzeOxford AstraZeneca zviuru 16,000 kana kuti 16,000. Nhomba idzo dzinonzi hadzichashandise zvenguva yadzo yakapera. Kunonoka kushandiswa kwenhomba idzi ndiko kuri kunzi kwakaita kuti nguva yenhomba idzi dzipere dzisati dzashandiswa. Vebato reMDC Alliance neZANUPF voudzana meno amire panyaya yekudzoswa kwaitwa nehurumende chirongwa cheNational Youth Service pamberi pesarudzo dza2023. Chirongwa chekutanga cheNational Youth Service chakaparurwa paimbova pakamba yemauto yeTwo Brigade kuMount Darwin muna 2001. Kunyange hurumende yaiti yaida kudzidzisa vechidiki kuti vade nyika yavo, vechidiki ava vaidzidziswa zvechiuto nevaivi varwiwo ndeverusununguko, mapurisa uye mauto. Bazi rezvevechidiki raitungamirwa nevaive gurukota rezvevechidiki Mushakabvu Bodagezi rakatenda kuti raidzidzisa vechidiki zvechiuto kuitira kuti vakwanise kudzivirira nyika yavo kana vodiwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vechidiki ava vaibata chibharo uye kuita mhirizhonga vachitsigira bato reZANUPF. Asi hurumende inoti yaizorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo vamwe vacho vave kuita mabasa epamusoro muhurumende. Kuti tizeye nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChuma.
Isu sewe chidiki ve MDC Alliance. Hatisi kufara nenau iri kutaurika yekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezva takamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana ZANPF ichinge yadliwa pasarudzo. Sezva takaona mugore ra 2008 apo wa Robert Mugabe vakadliwa zvine mutsindo pasarudzo navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa tactic yavakamboshandisa kare kukonderesa mirishonga munyika kuti kana vamunangagwa vadliwa maelections navaNelson Chamisa muna 2023 pasavano kugadzikana munyika. Ndo naubedzi why vachida kudzosa National Youth Service. Vamunangagwa vari kushama elections and vanoziva kuti vanhu havadi, saka naizvozvo vari kuda kukonzeresa mirishonga munyika.
Kandai renyu vamugwadi.
Ini sadirector anoona nezvibatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo. Chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza, omboenda kuchikoro zvishomanei, onoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yeNational Youth Service. Kana anzwisisa izvozvo then tochizotanga hurukuru. Zvekare handei expecti kuti vanhu vari vemudc vanganzwisisa nyaya idzi, nekuti zvinhu zvavo hazvisi zvenyika, zvinhu zvavo hazvisi zvemuzimbabwe. Saka naizvozvo kutambisa nguva kufudza kuteya nzou nerima, mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yekuita hurukuru nevana vasiri kuziva zvavari kutaura. Ndingakupedzerai nguva nekuti zvizhinji zvandingatezenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti National Youth Service chii nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika. Munhu wese wemuzimbabwe especially vana vechidiki vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakaisaka kuti nyika inoirwirwe. Ndozvo vanofanira kunge vachiita. Ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana America kunoitwa National Youth Service, akaongorora kuti National Youth Service yekwavo inoitwa sei ozonzwisisa. Ganoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yeNational Youth Service and how it is compulsory.
Todzoka kwamuri vachuma.
Dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava evana mugwadara vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika kuti vanhu vari kudei. Vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei. Vamugwadi vangangotaura zvavo kuti America neChina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita National Youth Service. Hongu dziri kuita National Youth Service, kwete Party Youth Service. Pane mukaha muhombe pakati peNational Youth Service nePolitical Party Youth Service. Zvatinazvo muZimbabwe, zvatakaona makore apfuura, zvinoda kudzokorodzwa navamunangagwa nevamwe vavo. Kutora mayuthi vomadzidzisa kuponda nyika, vomadzidzisa gwara reZANU-PF, kwete gwara renyika. Zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti National Youth Service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoprodusa tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina ZANU-PF.
Petai zvenyu nyaya yedu vamugwadi, tisaswerere kuvhiya katiyo.
Kokana National Youth Service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana-siyana kuti vawane mabasa, zvinoiti nechekuita here neZANU-PF izvozvo kana kuti nemavhots? Kana National Youth Service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari, vakwanise kuita voluntarism, vakwanise kuda nyika yavo, kuda nyika yavo ndo zvinoda ZANU-PF here? Kana zviri izvo, ko zvakaipei? Zvekare mukomana uyu nawo ngaazive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi Zimbabwe. Chakatanga kurwira nyika ino, saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi, nokuti naivo vanhu vanofarira kudzokera kumashure kwenyika. Tinozviona nezvirango zveupfumi zvavakadanidzira. Havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF watafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma vachitaurawo vari parunhare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revacheri vezviwanikwa zvakakosha reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF rakabatsira vakaremara mudunhu reManicaland nemishina inoshandiswa pakuchera goridhe. Mutoro wedu inauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakutambidzwa kwemuchina uyu nezuro, sachigaro wesangano reZimbabwe Miners Federation kudunhu reManicaland, Valameki Mashaya Mara, vakati vanovimba kuti muchina wakapiwa nhengo dzeManicaland people with disabilities in mining uchapa kuti vasiye tsika yekupema.
Chinhu chakaonekwa kuti masmall scale miners havasi kubudirira nekuti havana mishinari. Saka chaonekwa kudaro pakaonekwa kuzi vane need ndevapi. Saka takatanga kutarisa veurema tikaona kuti ndo vane need yakanyanyisa, tikati tikava booster vanogona kuedza kutsvaka maminerosi pasi apa nekuchera.
Mumiriri weZMF kudunhu reManicaland amai Judith Shadaya vakatiwo vanorarama neurema vanofanirwa kusimudzirwa sezvaitwa neZMF.
Ina zvakakodzera kuti vanhu vanorarama neurema vapinde mumining industry senzira yokuti munyika medu toda kuti ikonomi isumuke, uye vana vabve yatingati syndrome yekuda kubetserwa, donor funding syndrome, vazvimiririre vakwanisewo kusangana nezvicherwa zvenyika ino zvinove ndoo zviri kutarisirwa kunyange nemutungamiri wenyika kuti vana ngavaende mumasango, vana ngavarime, vana ngavachere goridhe nemama precious stones nezvimwe zvose kuti nyika yedu isumukire.
Sachigaro wesangano revanorarama neurema mudunhu reManicaland vaJames Mtisi vakatiwo vakafara zvikuru nezvavaitirwa neZMF.
Chairperson of Manicaland People with Disabilities in Mining, tiri kufutira mufaro wakanyanyisa kumhuri yedu yeassociation nekuti equipment yatapuwa, compressor and other accessories, zvinhu zvekuti they are of paramount importance in mining. There is no way that we can go mining, hapana patingaita mining tisina tisina kushandisa compressor. And it means that we have now tatoenda professional mining, and you know, saka isava disabled suzo inotibatsira to achieve our goal, since tichada kuito desist from the dependence syndrome. Taizikanwa nenyaya yekuti madisabled vanhu vanongwa kumbira chete chete. Saka hatichadi kuramba tichikumbira as madisabled. We are now open for business for madisabled, because takutoda kuti hatichadi kuti tikasvika pakambani panhu tochikiwa kuzi madisabled auya just because ari kuda kukumbira.
Munyori mukuru musangano revanorarama neurema mudunhu reManicaland Muzvare Esther Nemaramba vakati zvavo zvavaitira zvakanaka sezvo vasichapemhi kuburikidza nemuchina wakapiwa.
Tikunzwa kufara seManicaland people with disabilities in mining. We have formed this association kubva last year. Tikafuma this association, so takapiwa takafamba zvamune zvairwadza zvichidii tichinetseka tirimo tiri kufamba. Saka petapiwa this machine na our president weZMF, takapiwa this compressor kuti tishande sema people living with a disability in Manicaland. We are very happy and we really appreciate. You know, attend Madam President Henrietta Rushwaya akabvisa this machine from her own pocket, not from the ZMF, but from her own pocket to support people living with disabilities in Mutare.
Nengo makumi matanhatu dzakapiwa rubatsiro rwemuchina wekombresa dzichange dzichishera goridhe munzvimbo dzinoti Premier Oda Mtali uye Kupena Longa mudunhu reManicaland. Rubatsiro urwu rwakapiwa kuvanhu ava pamabiko akaitirwa muDarlington Extension muguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro wakare, uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi, apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. vagari vekumasvingo vonyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso yeGlobal Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo.
Lise sibonile ukuthi hayi angincothi nasibeke izikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumente engasizwa isikhalazo sethu. Vele kathesa kulanto elenelayo ukuthi siye isikufiza abantwana bedazikwani imali yokudla, imali yokugada, ngoba into yonke isinto ngayo siyiwe isidola.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi baqina ngokuthi uhulumende kumele aholise ababalisi imali ephezu kwe-$500.
Siyabonga kakhulu ngoba umthethanda kusethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi ama-standard atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalata zaleli dolobho amabizo amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezempila kahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uncome inhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo eGlobal Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculaza, ufuba lwe-TB, uqhuqho lwemalaria kanye le-COVID-19. Inhlanganiso le ithembise ukuphathisa eleZimbabwe ngezigidi ezilikhulu lamachumi amabili amadola $120 million emele isebenze kunhlelo zokulwisana le-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngabezempila kahle enkundleni ye-Twitter. Bathi okwamanje eZimbabwe sokuhlatshwe abantu amajekiseni angaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 231,632 awukuvikela iCOVID-19. Lolu gatsha lwazise njalo ukuba kulabantu abaphose bafike amachumi amane 39 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, okukhweze inani lasebefunyene belawo laya kunkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 37,369. Kubhubhe njalo abahlanu. Lokho kukweze inani lasebefile selokhe lomkhuhlane ufike eZimbabwe nyakenye laya phezu kwenkulungwane elengxenye 1548. Siloke sikudaba olufanayo abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abalinde ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 sebelovalo kulandela ukubhubha kwezizalwane zakulelo lizwe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-Shield. Kubika umqondisi Dube.
Ngomvulo uhulumende weBotswana obike ukuthi sekusungule uphenyo phezu kwedaba lobantu ababili ababhubhe ngemva kokuhlatshwa iJackson yeCovishield. iCovishield ifanele Jackson iAstraZeneca kodwa yona yenziwa kwele India. Kulokukhathazeka okukhulu ukuthi iJackson iAstraZeneca ayiphathi abanye kuhle ngemva kokuhlatshwa abanye benquma igazi. iBotswana ithi ababili ababhubhileyo kade besanda kuhlatshwa iJackson njalo baleminyaka edlula amathumi amahlanu lanhlanu i-55. Ukugatsha lukahulumende olubona kusetshenziswa kwemi ithi elizweni olweBotswana Medicines Regulatory Authority BOMRA uDr. Phatharsarathi Kurumudu uthi uphenyo olwenziwe phezu kokubhubha kwababili laba luzathatha phose amaviki amabili.
It usually should become based on, you know, access to information, and then especially in the case of vaccine there is possibility that sometimes there is could also be a postmortem that is done if, but I'm not talking about
kuyande ukuthi uma kulesehlakalo esinje kube lokuhlinzwa kwesidumbu angikhulumi ngokufa kuphela kodwa sikhangela lezinye imbangela lokhu kungathatha amalanga afika amachumi kusiya kuchumi lambili.
So that process may take any time between 10 to 12 working days.
Kulandela izimfa ezimbili lezi soluke saba ukuthi abantu baqhubeke ngohlelo lokuhlatshwa iJackson near COVID. Aba fana lonkosikazi Sindiso Sibanda ohlale eGaborone bathi kumiswe uhlelo lolu ngoba kungabe kunabantu ababulewe kuhlatshwa iJackson near COVID kodwa kungabi kwanga.
A lot of people ngapha eGaborone, let me just say entirely eBotswana, sebesesaba. Lalaba kade bezimisele ukuthatha injection lay bayesaba sebebuyele emuva ngoba iningi labantu abasichileyo akade bethethe injection lay izimfa zabo kade kaziregistwanga abakwaziyo ukuthi abantu laba basichiye ngemva kokuthatha injection lay izihlobo labangane labantu abaseduzane labo.
Umnumzana Benjamin Spandala uyavuma ukuthi sekulohlupho uma sekubhubha abantu ikakhulu ngoba besekuvele kunokungunanguna phambilini.
Vele kuma-secrets amaningi abantu bebe-suspicious ngayona le i-vaccine ukuthi isilungele yini kumbe ilande ukuzosibulala. Ma ukuphuma okunje sokuveza sokukonfirma ama-conspiracy theories akade khona lawa ukuthi khona i-vaccine le abantu singayamukela.
Sokusethusa lathi esilayini leyo kade sikhangele ukuthi khona siyihlabe yona le injection. Sokuza senza sibe lonqineko.
Kodwa abezempilakahle kweBotswana bathi abantu befaka amaphaphu phansi beqhubeke behlatshwa amajekiseni. ELeBotswana lisungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngenyanga edluleyo ngemva kokuthola isipho samambodlela ezinkulungwane ezingamathumi amathathu i-30,000 sivela kwele India. Sekuhlatshwe abantu abaphose befike inkulungwane ezilithumi lasiyagalombili i-17,808 kodwa uhlelo loluselumile ngemva kokuba amajekiseni aphele. Sekubhubhe abangamakhulu ayisithupha lamathumi ayisithuphalane 664 kweleBotswana ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umhlaba wonke jikelele kulokungahlaliseki phezu kwamajekiseni e-COVID-19 ngemva kokutholakala ukuthi enye eyenziwa yinkampani ye-Johnson and Johnson layo ibangela ukunquma kwegazi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisaron kweleBotswana.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi eZimbabwe bathi ababalisi sebelesikhathi besehluleka ukuziphilisa ngeholo abalitholayo. Ngokunjalo bathi isicelo sabo esikhulu kuhulumende ikuthi babuyiselwe kuholo ababelithola eliphezu kwe-$500 ngo-2018. Kubika uBathabile Masuku.
Izikolo lokhe zavulwayo mhla ka-15 lamhla ka-22 Mbimbitho. Abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki. Kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo.
Ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokho bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo. Bona bavele ababalisi kabakhaleli iholo labo likhutshulwe, kodwa likhale bakhaleli ukuthi libiselwe lapho elalikhona ngo-2018. Okumanje uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo, ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa uhlabe yephethe ukuthi yena uzolinikani lanxa livumelana lakho lanxa lingavumelani lakho. Ngakho-ke kathe sababalisi sebekubonela ukuthi ukukhuluma nje besethuselani, uhulumende layathi no work no pay, labo bethu we are incapacitated, akusebenzi. Ngcono beyenze lokho okulingane le mali yabo abayiholayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North, uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika, ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Lesi sibonile ukuthi hayi angingcodi nasibeke esikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumende engasizwa isikhalazo sethu. Vele kathe sakulanto enelayo ukuthi siyenze, isikufiza abantwana bethu azikwani, imali yokudla, imali yokugada. Ngoba into yonke isintengayo siyi-US dollars, so sethu uhulumende thina kasipisele ku-$450 ade sihola ngo-2018.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu, umqondisi we-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi-ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela, ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi-ke uhulumende uzaphuma le ndlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi-ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda, kodwa-ke sokusehlu ula ukuthi bafike emsebenzini le ndleko ezikhangelane labo. Lokho-ke sikhangelele ukuthi-ke uhulumende-ke akhuphule iholo. Sikhangelele ukuthi-ke ababalisi-ke bathole imali elingana i-$540 kusiya phezulu. Kusikhangelele ukuthi-ke anike i-Zimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate.
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo.
Dana lokuthukuthela ngesenzakalo esesenzakala nje eZimbabwe, ukuthi kunje nje kade sesithetha abantwana sabahambisa ezikolo kube sokuthiwa amatisha kasayi esikolo. Engikudanela kakhulu nguhulumeni ukuthi ngawuya xazulula ingxabano yakhe lamatisha abantwana bethu benelise ukufunda, ngoba kunje nje abantwana yibo abasafaya lathi amaparents esithwele nzima besingazange sekukukhangelele lokhu. Okuyinto kwakhona kusuka kungani sokusafisa thina ama-parents sidinga imali nzima sibhadalela abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lobakhangelayo. Thina sithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo.
Kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo we-public service Labour and Social Welfare yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo. Kodwa kumaviki amabili adluleyo usikhwica mfundo Paul Mavima wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyona le iviki lapho okuzaba lomhlangano lo, njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi namuhla unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalata zakobulawayo amabizo amatsha kulandela ukumangalelwa kwakhe ngabahlali baleli dolobho ngomnyaka odluleyo besithi kwephula umthetho we-Urban Councils Act. Umphathintambo kahulumente umnumzana July Moyo waphikisa lolu daba emthethwandaba esithi kwalandelwa umthetho njengokunquma kwedale lekhabhinethi ngemva kokukhulumisana lamakhansili amadolobho wonke wona alotshelwa uluhlu lwamabizo uhulumende afuna asetshenziswe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele qwetha elimela abahlali bakobulawayo umnumzana Job Spanda yena othi isinqomo lesisiqondane ledolobho lakobulawayo kuphela hathi amanye amakhansili athola uluhlu lwamabizo amatsha awezitalada evela kuhulumente.
Today we suggest Dakuba he granted that order by setting aside that statutory instrument in as far as relates to Bulawayo. He did not set it aside in respect of all towns and cities, but only in as far as it relates to Ama Street and the road change name for Bulawayo.
Yeah, now Hulumende, we are deciding to pick his assessment.
The government has actually filed about opposing papers. Bulawayo rules. And our timelines within which certain things must be done. The minister, although he filed ama opposing papers, his opposing papers were filed late. Well, he filed them in time, but he was notified us who he was opposing for quite a long time after he had filed. So we then took an application. The minister was in breach of the regulations of the rules, and it was as if he had not opposed the application. So we have got here from Melana Lati. Yasi kranta ge application yet you go to minister. My papers are I was filing. Our key from the file. It was as if the matter was not opposed. So yes, if the minister wants to challenge the case, got the right to do so. But
Linqobe esingathi technicality ngesingisi kumbe hayi ngempela ubephule umthetho.
Well, thina as far as we are concerned, okokuqala uvela umthetho wena singazanga ulandi. It's the lineal trade change, alteration of names and so on. And yenze njalo wasephinda futhi wase faila ukuphoza ikase ngendlela akade kumele aphikise ngayo. So as far as we are concerned, he lost the matter on both the substance of the matter, and secondly, technically, he was not in court.
Lo ngumnumzana Job Spanda igqwetha. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, onguye owakhweza lolu daba emthethwandaba.
Nazethu uhulumende wagijima nje wasephonga ukujikijela induku phezu kwabantu. Ngokunjalo abantu akubathabisanga, sasesithatha leli nyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siyephikisana lalokho. Siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usithethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona. Njalo bacacile ukubana even le statutory instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni lobabathi is null and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananzelela amanye amabizo ayiphumile ngabantu abangathi kodwa kwangasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho. Kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona asikwali bakhona sibili abangama-national leaders abangangena nxa bengasuki la. Kodwa kuyinjongo ikuthi abantu abanikangalelo thuba lokubana babe le input kumbe bakhetha abo amabizo. Ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi lambe umuntu engathi sihlezi khona le Harare agijima abuyela abafika sinika amabizo. Kodwa umthetho ucaca ukuthi fanele akhulumisane lathi kwakufanele asinike ithuba lathi sibe lawethu amabizo ukuthi hhayi sifuna phana kube nje engxenye labo bese befana. Njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councellors lapha koBulawayo sikhathi ama-councellors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaradeni lezo amabizo akhona lawo basuke ngokufanana bayehlala ikhansilini ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho. Ngokunjalo konke lokho kuzange kusebenzi ngezindlela phose ama-councellors agcine engasatshengisi ukuthi wayekhona kodwa akhethwa yithi ukubana simele. So ke kufanele abe le ngxenye lawo njenge-city of Bulawayo ukuthi ibe le ngxenye. Ngokunjalo yikho sa-challenge ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiwe.
Lisuka lapha liyangazi soluphelile yini lolu daba?
Sesikhale ukuthi-ke thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councellors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi kuthiwa yi-consultation sibe ne-input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besifisi lesi starada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje esinje.
nje sikhangela uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi so ngokunjalo kithi sokuphelile asikhalanga kube lokunye ukuphikisana siyabambile kufanele kubuye ezakhamizini izakhamizi lazo ziletha zamabizo indaba iphele khonapho
lo ngumnumzana Ambrose Sivindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okudivana labesifazana ngalesi sikhathi sokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umnumzana Anthony Blinken okuhlangothi lwemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Afghanistan lapho kulumisana khona lohulumende kamongameli Ashraf Ghani ngokususwa kwebutho lemelika kulelo lizwe. Umongameli wakwelemelika umnumzana Joe Biden ufisa ukuba ibutho lisuswe kulelo lizwe ngompandula lonyaka. Akuba kubandla lamademokrasi bafisa ukuthi kwengezwe abahluleli bomthethondaba we-Supreme Court okwamanje osezandleni zabasekela ibandla lama-Republicans. Okwamanje kulabahluleli abayisitshiyangalolunye 9 bafuna babe lichumi lantathu 13. Ele South Africa zelimise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson yeyokuvuselela amasotsha omzimba ukuze ulwisane legciwane le-COVID-19 ngoba kukhanya engani idala ukuba abantu babe lamahlwili emzimbeni.
Udaba lokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service luqhubeka lusegudwini abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC Alliance besithi uhulumende uqoqa ukusebenzisa abasakhulayo abazaphatheka kulolu hlelo ukutshaya abantu kukhetho luka-2023. Abasakhulayo abangena kulolu hlelo baziwa ngokusetshenziswa izanu PF eminyakeni edluleyo ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Kodwa uhulumende uthi ujonge ukufundisa abatsha laba ababizwa ngokuthi ngama-green bomber imisebenzi yezandla kanye lembali yelizwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi ludlakela kuphela oluqoqwa izanu PF.
Akusimangalisi ngoba amaviki amabili aphelileyo upresident wezanu PF ubaba Mnangagwa uthe sefuna ukuthi ama-war veterans enze khonokuyana ababekwenza ngesikhathi sempi. Lokho kutshengisa abantu ukuthi sebefuna ukudiliza lokubhidliza i-constitution bazifakele, sebefuna ukufaka i-political militia. I-constitution yeZimbabwe isobala ithi abaku-security services ngobani, hayi ama-private armies, hayi ama-private militia. Sizabona ukuthi abantwana laba bazafundiswa ukugebenga abantu, bazafundiswa ukutshaya abantu, bazafundiswa ukwenza ububi bonke kusenzela ukuthi abantu bahambe ku-2023 general elections sebedonswa ngemkhala. Ilizwe linjalo alisoze liphumelele. Yikho ke ngamafitshane sithi lokhu kukhombisa ukuthi ibandla lezanu PF selehlulekile, selifuna ukwenza okuyizimpi okuncinyani lapha lalaphayana. Abazali bathwale nzima begongode ngabantwababo.
Njengoba lisithi uhulumende uqoqa udlakela yena esithi ufuna ukufundisa abatsha laba ngembali yelizwe ebafundise njalo lendlela zokuziphilisa liza kwenzani pho
siyaxwayisa kakhulu ukuthi abaseduze lezano PF iSADC kakhulu kababuye bazencedisana layo ngoba kuza kwenza ukuthi abantu bakwethu bengasebenzi behlala bethukile njengomvundla bengazi ukuthi elakusasa lizaba njani. Yikho ke kuza kwenza njalo economy inotho yethu ibhidlike ngamandla bese bekhala sebesithi kulama-sanctions kanti ama-sanctions bayazibazela. Silokhe sikhangele kodwa lapho siyakhona kukhanya ngani kuzaba kubi kakhulu abantu baza kudla ingqoqo zomlomo abantu bazaswela ukuthi bazacatha ngaphi ngoba izanu ngokwayo sisesaba izithunzi zayo abasakwazi ukuthi bangathini ngoba wonke umuntu ongavumelani labo sesiba yisitha.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi kungamanga ukuthi baqoqa udlakela.
Okokuqala engakutsho ukuthi uhulumende wayevele ephambanisile ngokumisa lolu hlelo olwe-National Youth Service. Ingathi iprogramu yenaleyo ngendlela ukuthi uhlelo olungukubona kwami la ngokuba khona kwalo lohlelo oluqatheke kakhulu olungafanelanga ukuthi luphambaniseke lokuthi kube lesikhathi lapho olumiswa khona ngoba sikhanyela ubana yilo olufundisa abantwana ukuthi bazi ubuyibo babo lokuthi ilizwe labo bangalivikela kanjani. Singananzelela khathesi kuningi abantu bazofanele bakufundiswe kwesikhathi abantu abakwenza ngenxa yokuthi babe bengakwazi. Amboni ukuthi kungaba le ndlela ukuthi lolu uhlelo lukhona ukuthi lufundise abantu bachawa njani. Ngokubona kwami la ngikwazi kwami lolu uhlelo lukahulumende ngolokufundisa abantwana ukuthi bazazi ukuthi bona bangobani njalo baziphathe njani njalo bakwazi ukuthi ilizwe labo balivikela kanjani. Singananzelela wonke amazwe umhlaba wonke jikelele kusitsho loba i-America ayiphonga ukuthatha abantwana ukuthi bangene emsebenzini eminingi bengafundiswanga ukuthi bona bazazi ukuthi bangobani. So ngamafitshane mina ngathi uhlelo luqathe kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bonke badlule kulo bengakaqalisi imisebenzi leyi engaba iphathelane lokuseva ngathi ukuphathisa uZulu.
I-MDC Alliance Nkomo ithi lapha seliqoqa ukutshaya abantu lisebenzisa abasakhulayo laba ngo-2023.
Ngibona ngani laphana ikuzama ukufaka i-politics la lapho ungafanele ukuthi sifakwe khona. Uhulumende uyatsho injongo yakhe. Amboni mina ukuthi ukutrainer kumbe ukufundisa umntwana ngokuzazi ukuthi utshaya abantu. Umthetho vele ukhona le constitution yeZimbabwe etsho ukuthi umuntu katshaywa. Amboni futhi njalo ukuthi abantwana laba abahamba ku-National Youth Service bafundiswa bona ukutshaya abantu. Injongo yangikhona ichasisiwe isobala. Even i-MDC yona ngokwayo amboni ukuthi loba nxa ukuthi ngabe isikhokhela kumbe lapho engathola khona ithuba lokuthi bephambi kwabantu ingathi abantu bangafundiswa ngokuyibo ukuthi bazazi ukuthi bangobani. Ngiboni ngani mina kuqathe kakhulu even labo abantwana abaku-MDC bo labo kufanele ukuthi bahambe kulolu hlelo bafundiswe ukuthi bakwazi ukuthi iZimbabwe kuyini bafundiswe futhi njalo ukuthi wazi ukuthi uzube ngumuntu kufanele ukuthi ukwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe uthi ngelakho lavelela ngaphi njani labuya njani ulisebenzele ukwenza ukuthi kwanze ukugcina ngathi ezembiwayo ezikhona kumbe inojethu yonke ekhona khonapha phakathi kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezano PF.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukaMbimbido ngomnyaka ka-2019
Ibutho lakwele Syria lincediswa ngumanyano wamabutho e-Global Coalition to Defeat ISIS lehlula amalwecatsha e-Islamic State kumbe i-ISIS edolobheni le-Baghouz. Umnumzana John Godfrey isiphathamandla sakwele Melika esikumanyano wamabutho la njalo ubona ngokulisana lamalwecatsha e-ISIS uthi lokhu akutsho ukuthi yahle yaphela yamandla i-ISIS. UGodfrey uthi ngomnyaka ofanayo amalwecatsha la akuqula indlela asebenza ngayo ngokuya kuzwekazi le-Afrika. Uthi abambisana lamalucatsha awe Al-Qaeda lamanye emhlubulweni weSahel kwele Somalia lamanye amazwe. Lokhu kwenza elemelika libambisane lamanye amazwe ukwenzela ukulwisana le-ISIS. Umnumzana Michael Gonzalez okuhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngobudlelwano lezwekazi le-Afrika uthi ziningi indlela zokulwisana lamalucatsha la okugqela ukwethula imibiko yokukhuthaza abantu ukuthi bangabi ngamalunga e-ISIS. UGodfrey uthi sokuleminyaka emine bebambisana lamazwe atshiyeneyo eleFrance lamanye belwisana le-ISIS kuzwekazi le-Afrika. Uthi sokulesikhatshana besebenza lamazwe anjengeDemocratic Republic of Congo lele-Mozambique esabelweni seCabo Delgado okulamalucatsha la athwalise nzima uZulu. Uthi bazasebenza ngazo zonke indlela emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukunqoba i-ISIS labanye babo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso yeGlobal Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zempila kahle. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.